kuona kuti President Putin wari kuenderera mberi kumaguta ana Donbass kunova iko kwakuri musimboti weufumi weUkraine. Havasi kuratidza kuti vari kudzokera shure, vari kushingirira chaizvo vaPutin kuti vakwanise kutora nzvimbo idzodzo pamwe chete nokudestroya mafuel tank, sokuona kwatiri kuita ike zvino kuti vanatsokugwadamisa ufumi hweUkraine pasi.
Tinoona kuti vatungamiri vemuAfrica vari kuedzawo kuti vataure navaPutin kuti vadzore tsvimbo. Munoona zvichibatsira here izvi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kuti vaedze nepavanokwanisa napo vatungamiriri veAfrica kana nepasi rose kuti vandogona vaPutin. Asi maonero andinoita ndokuti handi kutanga kuvingwa navatungamiriri venyika dzakasiyana siyana kwavaPutin vachiramba vakangoomesa musoro. Pane vakatomboenda kuti vatungamiriri vekunana Belgium uko vanogara zvekare vaPutin, vanonzi vanogara vachitaudzana nomutungamiriri weFrance, asi vachingoramba vakaomesa musoro nokuti ndiona sokuti kuti vachadzokera shure vanenge vatoruza zvakanyanya chaizvo, nokuti kuruza kwavati vaita ike zvino kukuruza masoja akawanda, kukuruza nyaya dzoufumi, tichiona makambani akaita sana McDonald's makurukuru achibuda muRussia muchisara musina mabasa akawanda, handifunge kuti padanho ravasvika vaPutin vachakwanisa kuteerera kunyanya mutungamiriri unganzi wabva kuAfrica.
Saka munoona izvi zvichizokanganisawo sei upfumi hweZimbabwe?
Upfumi hweZimbabwe huchakanganisika chaizvo pamwe chete noupfumi hwedzimwe nyika dzakawanda, nokuti misimboti youpfumi petro nedhiziri zviri kukwira pasi rose kunyanya kuZimbabwe. Zimbabwe yanga ino ushamwari hwakakomba chaizvo neRussia kubvira nguva yehondo, zvinoreva kuti yanga ichitengeserana nokuwana rubatsiro hwo rwakasiyana siyana rwakakura chaizvo kubvira kuhondo yechimurega kuRussia. Ike zvino rubatsiro irworwo rwava rushoma kana rwuriko nokuda kwokuti Russia iri muhondo. Saka zvichaomesa ufumi kweZimbabwe, asi hatidi kuramba tichingopomera Russia chete. Tinotarisirawo kuti isu mafambisirwo mamanejerwo anoitwa ikonomi yeZimbabwe anenge ari kukontributawo zvekare akamira oga, nokuti hondo yeRussia isati yavako neUkraine ufumi hweZimbabwe hwanga kusina kufambi zvakanaka. Saka ike zvinoizvi tingabuda zvedu kupomera Russia kuti ingange ichivhiringa zvirongwa zvoufumi hwekuZimbabwe. Haisi kuvhirika zvirongwa zvoufumi zvokuZimbabwe chete, asi zvepasi rose. Mabatirwo ari kuita ikonomi yekuZimbabwe ndiwo mamwe anovhiringawo zvekare ufumi hweZimbabwe.